Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mapurisa anoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Sangano re-Election Resource Center rinoita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekubudiriro anonzi asunga nhengo makumi maviri nenanhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemurongi wemisangano vari zvakare umiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya mushure mekunge nhengo idzi dzaungana dzichida kuita musangano. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti nhengo dzavo idzi dzanga dzaungana pamba pava Machingauta dzichida kuita musangano wemukati usinei nezvekunze asi usingade kuti vatange vazivisa mapurisa. Vanoti vazoshamisika voona mapurisa achiuya akapakata achiparadza musangano uyu pamwe nekusunga vamwe vanhu. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Ichokwadi, tanga tine musangano wedu kubudiriro watanchiita in the private residence yava Honorable Machingauta. Zviri pamutemo nekuti munoziva kuti bumiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vasangane vachiita mameetings avo. Chinofanirwa kubhukwa according to MOPA anenge ari mapublic meetings anoitwa in a public facility. Isu tachiitira meeting yedu yemusangano without the public asine members edu ETCC. Asi mapurisa asouya tikavaratidza mutemo nekuti nekodzero rekuita asi raiti yasvika nekurova vanhu nekusunga vanhu ndichitaura kudai vachibaya vaorganizer the Honorable MP nevatungamiri vemadzimai nevechidiki 25 vasungwa. Tiri kutarisira kuti vachizobudiswa nekuti hakuna mhosva irimo. Isu tiri bato rinorekognizwa nemutemo wenyika. TCC is not a band party.
Mazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano watonzwa kuti maamuchironga kuita uyu?
Sezvo muchiona mapikicha atenderedzwa muzvivhitivhiti taenda mberi nemusangano wedu nekuti isusu bato redu ibato rinorekognizwa munyika, ibato rinotedzera mutemo uye is not a banned political party. Saka tinoenda mberi nechirongwa chedu sezvo maona tazoenda mberi kunosangana nevanhu kunana Highfields tichiita mameetings edu emukati atinotiwo maassemblies emastreet points persons edu.
Iko kusungwa kwenhengo dzenyu kunokusiya ipapi sebato reCCC?
Ndo zvinoitika mustruggle medu. Tinozinzwisisa kuti tifambe nechimurenga tinosangana nemadambudziko. Ndo zvinoita hondo yerusununguko ine matrials and tribulations nemadifficulties atinofesa. Isu as the leadership collective tine kunzwisisa kuti donzo redu nderekutirome tichifamba kuti munyika munomuite shanduko. Ndozvatakazvipira kuti munyika yeZimbabwe muite shanduko. So muchaona tichienda mberi kuti titaure nevanhu tichisangana nevanhu nekuti igore resarudzo. Tine kodzero sebato kuenda mberi nemakampeins edu nekukurudzira vanhu mumarizevha mumadhorobha kuti yasvika nguva yekuti munyika muchiita shanduko todzosera vanhu kumabasa, todzosera mishonga kuzvipatara, todzosera mari kuvanhu inotenga maUS dollar, tomeka sure kuti munhu wese, masoja, mapurisa, munhu wese vanowana mari inotenga macivil servants, vowana mari above poverty datum line. Ndo donzo redu. CCC hurumende yavachamisa, donzo rande kumeka sure kuti wada pati yakanoda isaura wako kadeyadeya. Tese tiri maZimbabweans, hakuna munhu anofanira kupersecute on account of politics. Kana tapinda murumende idzva, munhu wese ane kodzero nemafreedoms ari protected for by the constitution. Kana tichiita development inobenefita munhu wese, ndosaka tichifambisa nyaya kuti munyika muite shanduko for the betterment of everyone.
Vanga vari mutevedzeri mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalo Siziva, vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, avanoti nhengo dzebato rinopikisa idzi dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act.
Mashoko atapiwa emapurisa vari paground ari kuti vanga vachiita noti pachirungu unfunctioned gathering in terms of mob, saka ndo mhosva yacho nayo. Letting authority ari kuti haana chaanga achiziva. Azongonzwa vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza dzimotikari pamba. Saka ndo zvandiri kutaura kuti panga pasina kutevedzera mutemo sezvakataura pasi mopa.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edu ari pagrounds kuti vandati vachiri kuongorora zvifamba sei. Kana pane mashoko akazara chinenge tichizozivisa nekufamba kwengo.
Kuyawo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza Assistant Commissioner, pane update yatiane mapurisa here?
Tichiri kuongorora. Kana pane zvinenge zviripo tinozivisai nekufamba kwengo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Sangano rinoongorora nezvesarudzo reElection Resource Center nhasi raita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira pamwe nenyanzvi dzinoongorora zvematongerwo enyika wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission uye riri kuzeyiwa muparamende pari zvino. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaSolomon Bobos Bunu vanoti chinangwa chavo changa chiri chekuti vanzwewo pfungwa dzevamwe vane chekuita nezvenyaya dzesarudzo, uye vachanyorawo gwaro ravachasvitsa kuZek svondo rinouya pamusoro pezvavanenge vawana kubva mumusangano uyu. Mapato anonzi apinda mumusangano uyu anosanganisira reCitizens Coalition for Change, reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora pamwe nereNCA. VaBobos Bunu vanoti bato rezano PF pamwe neveZek havana kupinda mumusangano uyu kunyanga hazvo vakanga vavakoka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndofunga chinangwa chedu changa chiri chekuti tigone kuramba tichipanana ruzivo neinformation yekuti process yakafamba sei, maonero evanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemakoka ezvematongerwo enyika, tichisangana vemamaoficins anoshanda akazvimirira oga, tichisangana zvekare nevanotapa nhau kana kuti vanotora nhau, tichizotaura zvekare nevanoita zvedzidzo vanoita zvekuongororawo nekuita mastadhizi akasiyana siyana. Chinangwa chedu changa chiri chekuti tinzwe maonero avo nepfungwa dzavo pamusoro peripoti yakabuda yekutarwa kwemiganhu yekonstituensi nemawadi yakapiwa neZimbabwe Electoral Commission.
Saka chii chabuda mumusangano uyu?
Tinoona kuti vamwe nevamwe vane maonero avo akanoti siyanei pamusoro pegwaro rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission. Vamwewo vari kuti nekuda kwokuti pane mitemo yavanofungidzira nekuti pari zvimwe zvi tinotozotkufungira nekuti hapana anenge aine zvakakwana kusvikira kana nyaya ikaenda kumatare kana kuti nyaya ikange yazarurwa zvekare yataurwa pane ruzhinji. Vamwe vari kuti pane kushaishwa kwakaitwa pamutemo zvichitarisira formula yakashandiswa kucalculata maboundaries iwayo nematresholds anotarisirwa. Vamwewo zvekare vari kuti zvichida pakufambwa paitsvagwa studio yaitwa neZimbabwe Electoral Commission hazvina kuitwa nemazvo. Vamwe vanhu havana kunge vakapuwa mukana wezvavakataura kuti zvinge zvichiwanikwa muripoti iyoyo. Vamwewo zvekare vari kuti vanoona kunge maboundaries asingagone kunge achitsaura zviri kumacommunity. Saka ndomaonero akasiyana siyana. Saka vamwe vari kuti vachaapurocha matare edzimhosva, vamwe vari kuti vari kuenda kuparamende, vamwe vari kuti vachataura neZimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise nyaya idzodzo nezvichemo zvavainazvo.
Imiwo izvo zvamawana izvi mune zvamuchazoita nazvo here?
Isusu seresosia ticharamba tichibatsiridza kuti vanhu varambe vachikwanisa kunge vachiwana mukana wekunge vachitsaura, nekuti chatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva tikushaya patinosangana kuti tipana nepfungwa, tipana nemaonero. Saka tinoona kuti isu ticharamba tichigadzira maplatforms ekuti vanhu vane maonero avo aramba achiuya, uye pfungwa idzi dzirambe dzichiuya dzikwanise kugadzirisa kuti chichazobuda chinge chiri chinhu chinogona kutambirwa nevanhu vose vane chisita nemaelections yezimbabwe, kusanganisira vemakwato ezvematongerwo enyika, kusanganisira ivo boka rezimbabwe Electoral Commission, uye ripoti yedu zvekare yatichanogadzira ndofunga nemusi wemuvhuro tichanoti tigone kuisita zvekare kuzimbabwe Electoral Commission kuti vaonewo maonero edu nemaonero evamwewo, vaonewo kuti kana paine zvavangaone zvavangada kutora, kana paine zvavasinga kwanise kutora, zvose izvozvo zvinge zvichifamba negwara rakare.
VaSolomon Bobo Spoon veElection Resource Center vari parunare muHarare neStudio 7. Vechidiki vebato rezano PF muBulawayo vanonzi ndivo vave kutungamira kugoverwa kwenzvimbo dzekutengesera migwagwa yeguta iri, uye vari kukurudzira kuti vanotengesera migwagwa ava varambe kubviswa nekanzuro munzvimbo dzavari kusvika Jesu auya. Kanzuro inonzi ine urongwa hwekubvisa vari kutengesera munzvimbo dzisingabvumidzwe. Asi sachigaro vezano PF muboka revechidiki muBulawayo vaFreedom Murechu vaudza Studio 7 kuti harisi bato ravo riri kuita izvi, asi kuti vagari vemuBulawayo zvisinei nekuti ndeve mapato api ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vekanzuro yeBulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaFumio Kishida nhasi vati musangano weG7 uchaitirwa kuHiroshima muna chivabvu unofanirwa kuratidza chido chakasimba chekutevera kugadzikana kwepasi rose, uye mutemo zvichitevera kupindira kweRussia nechisimba muUkraine. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naReverend Eva Mudambanuki avo vachange vari kutsanangura kwatiri kuti iro gore rino vachange vari kubata zvipi pamusoro pekereke yavo uyezve nemamwe mabasa ekubatsira madzimai nevamwewo munharaunda yavanogara nekumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Reverend Mudambanuki.
Thank you so much. Makadini.
Mungati tsananguriro kuti tinoona kuti igoredzva. Zvii zvamuchange muri kutarisa imi nekereke yenyu iro goredzva rino takanyanyotarisana nemadzimai?
Gore rino igoredzva zvechokwadi and takatarisana nekufamba muurongwa hwaMwari. Tiri kufamba nedingindira gore rino rinoti Mwari mberi kwedu isu tichitera uye tichiite kuda kwavo. Saka tiri kutange gore idzva tichipinda mune zvinhu zvitsva, kukanganwe zvinhu zvekare, tichifamba mukuda kwaMwari nekuita kuda kwavo.
Takatarisa izvozvo, munotaura sei nemadzimai muchivapa shoko iri?
Takatanga nekuwa nemubatanidzwa watinoti beginning together, kutanga gore mabvira pamwe. Takatanga nekunzwa kuti Mwari ari kutaura sei, uye tiri kuramba tichiita tidzokororo yekuti Mwari ari kuti kudii mumaprayer line, tinotungamirira prayer line. Saka tiri kuramba tichidzokorora kusimbisa kutaura kwaMwari. This month is a month of new beginning. Mwari achiti I'm doing a new thing among you. Tiri kuita chinhu chitsva pakati penyu, echitibvunza kuti hamusi kuzviona here. Mazwi ari pana Isaiah 43 on verse 18 and 19.
Tombotarisawo zvirongwa zvamunazvo iro gore rino, mune zvirongwa zvipi?
Tine zvirongwa zvekuti vanhu vawerenge shoko raMwari. Saka chimwe chinhu chetakaita ndechekugadzira zviverengwa zveshoko mukota yekutanga. Saka zvinouye kune vanhu kana kuti zviri kuenda kune vanhu. Vanhu vari kuerenga zuva rimwe narimwe kubva pana Genesis kusvika kunana Exodo, vanhu vachierenga shoko raMwari mazuva ese. Tine chirongwa chekukurudzira vanhu kuzvipe nguva yekuzvinyime zvokudya, iri tsika yekusangana naMwari nekumbotore nguva yekuenda zvakazara zvakadzama pamberi pavo, uye nekunamata nekukurudzirana kuti vanhu varambe vachiteerera maaudio anobuda mazuva ese, chiaendeswawo kune vamwe masiresi.
Munoshanda here nemadzimai kuZimbabwe?
Ini handina ministry inoshande kuZimbabwe pasina kupe vanhu shoko raMwari kubudikidza nemaaudios atinobuditsa mazuva ese. Ndiwo atoridzo mharidzo dziri kutotaura kune vanhu vari kumusha.
Mharidzo idzi dziri kutambirwa sei dzamuri kutumira kubva kuno dzichienda kune vari kumusha?
Mharidzo dziri kutambirwe zvakanaka. Ndakanga ndiri muHarare muna August gore rakapera, ndiri kune imwe hofisi yakakura kunoshandawa imwe hama yangu. Vari kutaura nezvemharidzo dzevanoteerera nevaparidzi vakasiyana-siyana, semuenzaniso tina vanozi Elder Ndiraya vanoshumaira mulaini redu musi weSaturday. Vanhu vakanga vari kuteerere mharidzo dzavo. Tinawana Pastor Alawa, tinawana Pastor Maureen, tinawana Dr. Tariro Chabat vanoparidza. Saka mharidzo idzi dzinoienda kunana UK, Australia, New Zealand, kuZimbabwe. Tiri kuonawo kuti mumalaini ese muRwadzano mune malaini mune Chibvui, mharidzo dziri kusvika kune vanhu vakasiyana-siyana, vanhu vachiponeswa.
Vanenge vari kuda kunzwa mharidzo idzi kubva kwamuri vanokubata ipapi, uyezve kereke yenyu inonzi chii?
Ini ndinotungamire prayer line inonzi Daily Prayer Line Ministries, inomita mazuva ese 365 days. Namba dzepaprayer line yedu dzinotidzo 605-313-4802, 605-313-4802, chin code yedu 477-238. pound.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Reverend Mudambanuki kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Masita Skoro, happy new year and may God bless you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotokupa chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaParere Kanyenzura vakabuda mujeri nemusi wechitatu mushure mekupiwa mutongo wekuita community service. VaKanyenzura vakanga vagara muusungwa vari kujeri reHarare Central Prison kwemazuva anoita zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 187. Tatanga nekuvabvunza kuti vaigara sei muhusungwa.
Inofara kana muchifarawo sekuru Jonga Kandemiri. Ichokwadi kuti ndakagara muhusungwa 187 days, which is slightly over 6 months, kubvira musi wa 9 July 2022 kusvika musi wa 11 January 2023. Matambudziko andakasangana nawo mukati mehusungwa ndeanotevera. Rekutanga nyaya yediet kana kuti chikafu. Mangwanani vasungwa vaidya what we call boiled milimi as porridge. Nokutenge sina sugar, risina sauti. Panguva dza 9 makuseni inova ndenguva yaijiwa lunch. Ito asadza and cabbage. Cabbage racho rainge sina mafuta, so muenzaniso. Kubva musi wa 11 July 2022 kusvika musi wa 23 September 2022 kwa usina mafuta. Mafuta akazoya 24 September 2022 akapera 26 October 2022. Panguva dzekuma half two masikati, panova ndenguva inojiwa sapa. Isadza zvakare necabbage kana kuti beans risina mafuta. Zvetii hatingataure, because panguva yandikagara muhusungwa pa 187 days up, tii yakangomwa ka 6 times chete, katanhatu panguva iyi. Zvenyama zvakare hatingataure, nokuti paperiodi imwa chete iyoyi, nyama yakangodyiwa ka 4 times, kapisi kamwe chete kadikidiki pamunhu. Dambudziko rechipiri inyaya yekushayikwa kwemablangeti akakwana. Mashinji ya mablangesa ya akabvaruka theatoni. Mablangesa ya zvakare akazarainda. Mumaseos umu, muri overcrowded. Seo rinotakura vanhu 35, rinopesera rine vanhu 113. Mumaseos umu zvakare hamuna mafunctional toilets. Zvichireva izvo kuti kubva nanguva dza 3 masikati kusvikana 6 kuseni panovhurirwa vanhu, hakuna munhu anokwanisa kugara pachemba achiita tsvina kana kuita defecation. Mumaseos umu unoshandiswa bucket system. Anenge anzwa manyoka anoitira mubhaketi. Tozo ufuruta kuseni na 6 a.m. kumasewa wafurwa. Vanda kuita wetu usiku wa nitashakari mpaketi. Tambu zikori mwe related to transport inyea kushai kwa kofiwe. Tambu zikori chishano inyea majufi ni wawari mjeri. Majufi ni wawafana kutayadi yao ne prison yao wasinga sangari ni maadiko criminals. Because vanawa wachine chance ya kuita reform and be integrated back into society. Asitaka tarisa section C for example kwa ndaikara. Majufi ni wakunyango wane sero rao. Asiyadi ya wanotambila nukoskwera. Wanukoskwera nukugara. Ne wanu wakuru. Yambuzi urechita na atu inyaya kushayi kwa mfura. Aumazuwa waitita zwa yeso sina mfura. Poti boru water ni municipal water. Tikatarisa section C. Itimosi ya guna utakula wanuchukuma 700. Section D. Itimosi 1100. Shishira uti nchumpe ya kawanda kudai inaita zwa yeso zimwenzu nguwa isina mfura. Which is a recipe for cholera outbreak.
Tishitarisa mutongo wa makapiwa we community service. Munu utambira sei?
Dakatarisa mutongo wa ndakapirwa, technically speaking, ndakapirwa upper end of the sentence ye category ye maintenance of peace act, which is 12 months for the MOPA charge. Saying that 12 months, nukuti 6 months were knocked off on condition ye utinakagara 6 months murimand prison. 2 months were suspended on condition that andezo wanikwa within a period of 5 years, ndakuita lead a procession as charged. The remaining 4 months, this is andikanzi, ndichashanda community service. Saka tikatarisa mutongo uyu, ndinoona kuti mutongo ndakapiwa the harshest sentence for this category of a charge. Asi izvazvi ndishamise and I'm not surprised by that. Nokuti judicial system yedu by and large iri captured by the ruling party ZANU-PF who happened to form the government.
Munotarisirwa kutanga rini community service?
Community service ndichatanga musi weMonday 16 January 2023. Mutongo wandakapiwa wecommunity service ndichange ndishandira ku Warren Park 6 Primary School. Basa ndichapiwa nevakuru vanoongorora vanenge vachitonga mukati menzvimbo yechikoro ichi. Asi pavakandibvunza vecommunity office vaiti chaunogona kuita mumaoko chii, ndakati gardening. Saka ndinotarisira kuti basa randichapiwa kudare nechekuita negardening. Asi handisiri ndichaita decision yekuti ndichaita basa ripi. Izvo ndichazvinzwa pandichaenda kunotanga community service yangu pa Warren Park 6 Primary School.
Mune tarisiro yekupikisa mutongo uyu here vakanyanzura?
Magweta edu awatikapirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mubishi rekuongorora verdict nesentence with the possibility of lodging an appeal. Saka izvo zviri mumaoko emagweta edu okuongorora kuti vaisimudzire kuenda mberi. Chegai nditore mukana uno sekuru Kandemiri kuti nditende magweta edu atikapiwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakashanda zvikuru zvine simba vakasaura mwoyo vakamira nesu pa the spiritual war. Toda kutora mukana uno kuvatenda naivo vebato reZimbabwe Lawyers for Human Rights zvakare. Toda kutora mukana uno kuvatenda. Thank you.
Manga makateerera kuna vaparere kanyanzura vanotungamira Zimbabwe Transformative Party muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvemupremier soccer league zvadzoka kubasa mushure mezororo rekupera kwemwaka wa 2022 pamwe nekisimusi negoredzva. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvese zviri mugungano iri zvadzoka kubasa kutanga gadziro yemwaka wenhabvu wegore rino uyo uri kuratidza kuti uchange wakabaka moto. Nezvezvikwata zvichangopinda mugungano iri zvinoti Green Fuels, Simba Bora, Shesha Mune Wange zvanonokerwa nekutanga kwemakwikwi ekasolaga Premier Soccer League ayo zvinoti zviri kugadzirira zvakasimba. Simba Bora iri kugadzirisa nhandare yewadzanai kushamva kuti endese nhabvu kudhorobha rinozivikanwa nenyaya yezvicherwa iri. Panguva iyo Shesham iri kugadzirisawo nhandare yebhata mugweru kuti ishandise mumitambo yePremier Soccer League painenge ichamba iri pamusha. Pari zvino Shesham iri mukamba kwamurambinda kugadzirira kutanga kwemakwikwi ayo ari kusimuka muna ukadzi. VeCapes United vari kubuda muHarare nemuvhuro kuenda mukamba kuCaribba kwedzera mwando mugadziriro yavo. Mwaka wapera chikwata ichi chatatarika zvinotyisa asi mutsigiri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino nderavo.
Gore rino tichagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tichagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chai.
Dynamos neHighlanders dzakatangawo gadziriro yadzo asi hadzisi kubuda mumaguta eHarare neBulawayo sezviri kuita zvimwe zvikwata zviri kuita gadziriro yadzo kunze kwemisha. Chere kunakidza ndechekuti mitambo yenhabvu yepamusoro mwaka uno iri kupfararira kumativi mana ese enyika ichienda kwaRusape, Shamva, Mutare, Caribba, Harare, Triangle, Bulawayo, Wange, Zvishavani neGweru kana nhandare yebhata ikabudirira kushandiswa. Izvi zviri kufadza vakawanda kusanganisira vagari vemushamva avo vari kufanira kuona nhabvu yepamusoro pamusuo pavo kekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gaina Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo omhla ka 14 kaZibandlela 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi endabeni zethu namhla
kodwa esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu
kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalela ephalamende umnumzana Amos Chibaya
amasimbi lonyaka kaNkulunkulu usiphile kusiphile impela kakhulu ukuba buhlungu nje ngama-buyers ngoba amabhazi kaTeng ayathatha
Izakhamizi zezansi emandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamili Nkomo siphathela umculi wentombazana edabuka eCholocho unobuhle Makhweli Ntaba Dube yena osanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalela ephalamende omnumzana Amos Chibaya abotshiwe namhla. Amalunga la ebephakathi komhlangano elokitshini lebudiriro emzini kamnumzana Machingauta yena omela ibudiriro edalela ephalamende. Kubikwa amapolisa e-riot afike ahlakaza lumbuthano achaya laba bantu asebabopha okwamanje akucaci ukuba nabe theswa calani kodwa balokhu bebanjiwe enkambeni yamapolisa ebudiriro. Istudio 7 ixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba ngalolu daba.
Besilo mhlangano wethu ke ebudiriro amapolisa ke abophe u-member of parliament wethu owemkhoba Honorable Chibaya labanye ama-members ethu amakhulu amabili lenhlanu 25 besithi asivumelwa ukubana senze imeeting kodwa esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting. Amapolisa kodwa aqhubekele phambili ngokubopha ke abanye bethu amalawyers asefikile esikhangelele ukubana ke bazavunyela ukubana bephume ngenxa yobana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni asoze savuma ubani ZANU PF isiyabise ukuyenza inhlangano yethu yikho libona sesiqhubekela phambili ke sisiya kwenye imeeting njalo siqhubekela phambili ngemhlangano yethu ngenxa yokubana ke sile mvumo ke yokubana siyenza ama-meeting.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC esixoxe laye eseHarare. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe okwamanje basaluphenya lolu daba ngakho ke akenelisi ukuxoxa ngalo. Kolunye udaba kubikwa ebandla leZANU PF selihluthunele ikhansili yakobulawayo umsebenzi wokwabela indawo zokuthengisela ezinkini ledolobho. Lokhu kubuya ngemva kombiko kamansipalati kuliviki edluleyo ukubana ubelungiselela ukuxotsha abathengisa bengelamvumo njalo okungaphandle komthetho bengcolisa idolobho. kodwa ikhansili ayisazanga yakwenza khonokho ngemva kokuxoxisana labathengisayo. Ababikwa bethembe ibandla leZANU-PF ukuthi libasekele ukwenzela ukuthi bengaxotshwa. Esinye seziphathamandla zebandla leZANU-PF esixoxe laso bathi uthi yena izakhamizi zakobulawayo yizo ezizabelayo hathi ibandla leZANU-PF. Ngakho ke imbiko ekhuluma ngokuthi iZANU-PF izama ukugcona ibandla lelo imizamo yokuxhumana leziphathamandla zeCouncil yakobulawayo ukuthi sizwe olwabo uhlangothi yehlule.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zezansi yemandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo ukuze kuvinjwe abantu bokuza ababuya bezogola amacimbi endaweni zabo ngendlela ezilobuchapha eziphazamisa ukulondolozwa kwemvelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxe lomsakazo we-Studio 7 zithi ukugcwala kwabantu abathuka kwezinye indawo kudala ukuthi zingatholi inzuzo eneleyo ngoba intengo yamacimbi igcina isiba phansi. Umnumzana Love Moncube wayisakhamuzi ematobo uthi lanxa amacimbi amaningi esigabeni sakibo abatholi inzuzo yokuziphilisa ngawo.
Amacimbi lonyaka kaNkulunkulu usiphile, kusiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngamabuyers ngoba amabhazi kaThing ayathatha ibhakethi, ithola ibhakethi kuthiwa yi-300 abanye bayathi ama-250 i-20 litre ibhakethi. Abanye ngabathengisela abantu izimpuphu ngamabhakethi amabili ama-20 litre.
Umnumzana Colin Ngwena esingayisakhamuzi ematobo phansi kwenduna ofuyane la uthi njengabahlali balapho kulamacimbi khona kumele bathole inzuzo yokuziphilisa le muli zabo.
Akubhenefithe labo bantu abahleli kuleyo ndawo. Kuze lathi phela senelise ukuthengela abantwana ama-informu, senelise ukubhadala i-school fees ngoba siyakwazi ukuthi imisebenzi kayikho eZimbabwe. Khonokho okuvukileyo yikho esinamathela kikho ukuthi kusincedise empilweni. Njengoba nje abantu sebegodlile, asithini thina abantu siqalele kwimali engaka ukuzithenga amacimbi. Kungabuyi nje umuntu afika arobha abantu ngoba ekwazi ukuthi abantu basendlaleni.
Ngalokho uthi njengezakhamizi sebethethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi esigabeni sabo. Umnumzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwezemvelo uthi abantu bokuza bathiya bechaphaze ezemvelo.
Abanye sebefuna ukuthi bagamule zona izihlahla zona ezi baziwise bawathathele phansi, okuyikho okusala kuthiye umhlaba wethu usegcekeni. Kanti lanxa lezi zihlahla zizaganyulwa, kanti kusasa wona amacimbi akhona azakudlana azavela ngayo.
Indawo ebezivame ukuba la macimbi amaningi ezibalisa iTimber Farm kanye leColin Bon phansi kweGwanda katholanga amacimbi lonyaka. Umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda uthi khona imithetho esabunjwa ezaphawulwa ukugolwa kwamacimbi.
Ama-bylaws ethu a-updated asamelele nje ukuthi apasiswe ngokugazethwa, so angaba khona mhlawumbe kuzasiphathisa ekuthini kuregulethwe ukuhavestwa kwamacimbi kudistrict yethu yeGwanda.
Ozulu emandebeleni uthi nxa engagola la macimbi engaphazanyiswa ngabantu bokuza olakho ukuthi aziphilise le muli ngasikhathi sini elandela isiqondiso zokulondoloza imvelo ukuze lo mnyaka olandelayo enelise ukuziphilisa ngawamacimbi. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
namhlanje sixoxa lo nkosikazi Sevethi Ncube okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana oluzibiza ngokuthi inkonjane lona olukubandla lwezombusazwe ele Freedom Alliance. Sicubungula inhlelo zogatsha lolu lokuthi ziphathisa njani abesifazana.
Njengenkonjane silesifiso, silamaphupha amaningi kakhulu ebesifisa ukuthi ngabe ayaphenduleka. Amanye ngathi iningi lawo vele awaphenduleki ngoba umuntu wonke ulokwesaba inkonjane yonke ingazifise ekufisayo bekucabangayo. Kukhona okuba benqabelayo omama abaningi ngoba kwezombangazwe akumanga kuhle. Akulamuntu othi nxa engena kwezopolitika akwenze ngokukhululeka ngoba uhlezi nje lokwesaba, elokwesaba ukuthi ngingenza lokhu ngizama ukufaka ilungelo lami njengenkonjane ngiyavictimizwa, ngiyathretenwa, ngithwani ngithwani. So ngamafitshane mina mbona ngani akula kukhululeka ukukhona, akula kukhululeka ukukhona nxa usukhangelana lazo nezi zokuthi umuntu ongumama yena. Ngoba nguye umuntu ohluphekileyo vele, nguye umuntu obonayo indlala, nguye lo mntwana ongafundiyo. Kodwa uzathola ukuthi impendulo zenzana zibuya nzima kuye ngoba ngathi uyazama ukusebenzisa ilungelo lakho lokuthi azimile. Kulokunye okumphazamisayo okuthutha eceleni. Sizinkonjane sinjalo, inamba yangikhona ayikhweli ayehli, ivele ihlezi nje iphansi. Njengoba ngisitsho ukuthi khona okuyenza ingaphakami. Ikhona ukuthi abantu bakhangelele ukuzesabela. Vele uma usenza ulutho ungena kilo, kumele ukhangele isafety yakho kuqala ukuthi ngikhululekile, ngifree, ngisafe yini. So ukungakhwezi inamba yona leyo kungenxa yokuthi inani langikhona. Umuntu noma uyabomtshela ukuthi hayi, izinto asiyibambe kanje, uyawutshela ukuthi kimi kuza kuba nje, kimi kuza kuba nje. Khonokho koyikho ke okuhle kubulale iphupho lenkonjane yonke elesifiso sokuthi cabanga ukuthi izimele. Ama-projects siyawafisa, siyawafisa, kodwa as long as uzamtshela ukuthi usuka ebandleni ephathini, uza kutshela ukuthi hayi mina, as long as iyinto yepolitics, mina kusasa kuzavuka kunje ngami yini. So mbona ngani yiyo into eyenza ukuthi into yonke yabe licabangile, lingaze libe lephupho elingakanani, as long as ulolela ilizwe, ukulona leli lizwe lakithi lona leli, akulanto ozayicabanga uyenze uyiphuthe ngokwenelisa kwakho. So izinqumo ezikhona, le mithetho ekhona yenza vele kube kungabi lula ukuthi umuntu enze into ayicabangileyo freely, kodwa uzathola ukuthi impilo yabe lokhu inzima ngoba usenza laphana ucabanga lokhana ubuvele ufuna ukuzikhipha edubeni. Kodwa udubo lwangikhona lizabe lokho liyalela lukhona ngoba lizasetshenzwa ngumuntu laye ovele eleni lihle limkhangeleyo limenza angazikhiphikilo ngokuphelela.
Lowo nkosikazi Sevethi Ncube okhokhela ugatsha oluzibiza ngokuthi inkonjane kubandla le-Freedom Alliance esixoxelaye ekobulawayo. Alilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Sibongeke uMamhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Okwamanje uChris Gande ulandela lohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani isulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Kalipani Phukeni, sihlaziya udaba lwe delimitation. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyakubingelela Msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha, unyaka omusha Msakazi, konke labalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko le esizwayo yokubana amanye amakhomishina ezek kabasayinanga ugwalo lokuthi labo baphatheka ku-delimitation report?
Ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo ukuthi ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa i-report eyiyo efakwe kudala leParliament ngolwesihlanu lolodlulileyo fakwe phambi kwethu le report kuthiwa i-report yezeke kusho ukuthi i-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezeke kanti ayiso yezeke ngeyabantu ababili abezeke so mangabe kule qiniso kulokho isilenking ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguprofessor Maduku ebhalela iclient lakhe ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba iseParliament nje yi-report eliyitreat-a njenge-report yezeki noma njenge-report yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakhona ngoba uthe yena so sokunenkinga nje angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi i-report ihanjiswe kumongameli kodwa sokunenkinga phela eyokuthi nampa abanye bathi i-report ayisho yabo i-report ngeyama-individuals sizozwa ukuthi uspeaker ubaba u-advocate uMdenda weParliament uphendula esithini
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethwa likafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo le ndaba yindaba ephakanyiswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukazantungana so usesithi ake nilikukhangelisise lina beParliament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi uthi kamele sithi intervene nge-legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye buya kithi kumele ebenzwe kanje kanti so that sithi selaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi ungaqhubeki kusenzeka sisiyaphambili
lo ke bekungu-Senator Kalipani Phukeni ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, i-Iran namhla ibulele umnumzana Alireza Akbari, isizalwane sakulelo kodwa njalo wayehlala eBhilithane, wabo waba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezomvikela kwele Iran. U-Akbari wabotshwa ngomnyaka ka-2019 esetheswa icala lokuba ngumhloli ispy elebhilithane lithe ukubulawa kuka-Akbari kutshengisela ubugwala lobucuku lukahulumende wele Iran. Ele China likhiphe umbiko mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 okuthi sokubhubhe inani labantu phose abazinkulungwane ezingamathumi ayisithupha 60,000 kusukela betshiya uhlelo ababelisungule olwe-zero COVID ngenyanga kampalakazi. Lokhu kubuya ngemva kwensolo yogatsha lwezempilakahle yakulelo eyayivela kwamanye amazwe esithi ele China kaliphumeli egcekeni ngenani lezigulane ze-COVID-19. Kwezemidlalo namhla sikhangela ukwenzakala kwezemidlalo kuliviki kweZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uthandazani Zimbwa
ukwenzakeleyo kwezemidlalo ngapha ekhaya eZimbabwe kumele okuhle lokunye okudanisayo kakhulu ngemva kokulahlekelwa sithingathi ngamaqhawe amabili abekade ekhokhela ezemidlalo kucricket nakumdlalo wey'nguqu. Sikhangele emdlalweni wey'nguqu uDonald Thakezilichuma yena obe ngumgcinisihlalo wesigaba semathebeleleni north kwezenguqu utshonile ngemva kokutholakala the elele kwesibe kuvuka njalo ngasemtholakala esile emzini wakhe ikasiwe yona singaphongukuthi isiwanga samakhilomitha angamashumi amathathu mawumbi kuvelela ngasiwange lugondo efolos. Ngakho-ke imuli yomdlalo wenguqu idanile kakhulu ngoba yena uThakezilichuma ube yinkokheli elisiqede ephose iminyaka engamashumi amabili ebambe leso sikhundla sokuba ngithatha intambo yezemidlalo wenguqu emathebeleleni north kusaziswa ukuthi mhlawumbe izabekwa sasa uyisento. Omunye njalo osithileyo ngunkosazana uMikiwe yenabekhokhela ube umqeqeshi wezecricket eziyiqembu le-Mountaineers elidonsa kakhulu abadlali abangomama emtare nasemashingo nguye obebe ngumqeqeshi njalo usishiyile kuyona lizikendlini le njalo abalandela umdlalo wecricket abaningi badalile ngokuthiywa ngosinikiwe ube ngumqeqeshi njalo weqembu le-cricket labomama elesizwe sakithi
sizi kakhulu ngendaba zona ezizidanisayo. Okuhle-ke kwini okwenzakale kulivi Viki Zimba.
Esingathi kuhle okwenzakeleyo ikakhulu uma sikhangele kucricket sizabona iqembu lakithi linqobe iqembu le-Ireland ku-2020 ujaha uRyan Bell yilo elikhokheleyo sibili badlala kuhleka libizelivelele ngilandi lakhokhela amajaha ethu awe-cricket sanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets. Sikhuluma kunje namhlanje bayadlala njalo bazodlala imidlalo emithathu kodwa kuyajabulisa ukuthi iqembu lakithi liphumelele lanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets. Ujaha uRyan Bell likhokhela-ke amajaha eZimbabwe enqoba iqembu le-Ireland. Ngakho-ke akusikubi okudaniswayo kodwa umekusenzakala kukhona okuhle okwenzakeleyo kakhulu asikhangele umdlalo we-cricket.
Umnumzana Thandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxe laye ekobulawayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lentombazana edabuka eCholocho, uNobuhle Makhweli Ntaba Dube. Yena usanda kwethula idlalade elitsha. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Izinto zami zimayaya.
Lidlala telika Makhweli Ntaba elakuqala. Nango elandisa.
Owakuqala angibonge ithuba lokuba lapha emsakazweni iStudio 7. Ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni segcwala ngamathempukane kwesigababa uGampu Sithole. Emculweni ke ngingene ngo-2021 lapho engikhuphe khona i-single track yami ethi iPleasure. Then kulo mnyaka esiphuma kuwo u-2022 mhlaka 31 December ngikhuphe i-full album ebizwa ngokuthi iChachazi.
Oh,
Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Iphone number yami ithi 061 901 3110. Ngikwele South Africa eBedford View. Ongabe engaphandle kweSouth Africa uthi yena +27 61 901 3110. Kanti ke ngiyatholakala futhi nasenkundleni zokuxhumana kwa-social media ngalo leli gama elithi Nobuhle Makhwelintaba. Bese ke ku-YouTube Nobuhle S Makhwelintaba ngiyatholakala khona.
Abalandeli-ke ubachiyela wapha amazwi?
Sicela ukuthi besisapote singabaculi, besisapote bengasapoti imiculo yaphetsheya kuphela, beyeke eyethu imiculo.
Siyabonga ntungameli inkomo namhla obesiphathele umculo kaNobuhle Makhwelintaba Dube, intombazana yadabuka eCholocho. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli. Njalo emela imkhoba edalela ePhalamende umnumzana Amos Chibaya. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla besile ntombazana edabuka eCholocho njalo kunobuhle makhwela intaba Dube. Sesidliwa isikhathi bakwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.